manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 9/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanga vari mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT muzvare Tokozani Kupe vanoti vave nhengo yepati Citizens in Change uye bato ravo reMDCT hakuchina. Asi mutauriri weCitizens Coalition for Change mudunhu reUlawayo waSweden Turoza Vanoramba kubuda pachena panyaya iyi vachiti musangano waitwa nhasi wapindwa namuzvare Kupe pamwe chete nemutungamiri webato reCCC Vanelson Chamisa wanga uri wenhengo dzedunhu chete. Bazi rezvedzidzo yepasi rinoti rakakwanisa kumisa kupararira kweCovid-19 muzvikoro zvisati zvavharwa panguva iyo bazi rezveutano riri kuti vanhu vaviri vakafa nezuro nedenda iri. Chikwata chehwahwa icho chiri pasi patafura yeCastellaga Premier Soccer League chinoita zvishamiso nekurova Chicken Inn iyo iri pamusoro petafura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanga vari mutungamiri wechimwe chikwata chebato reMDCT muzvare Tokozani Kupe vanoti vasiya bato iri vachipinda mubato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa. Izvi zvinotevera kupinda kwaita muzvare Kupe mumusangano wedunhu reUlawayo mubato reCCC wapindwa nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nhasi uko vasangana nenhengo dzavo vachidzitenda nekuvhota kwadzakaita uye kukorokotedza vakakunda musarudzo dzemabai elections dzakaitwa mwedzi wapera. Zvinonziwo dzimwe nhengo dzeCitizens Coalition for Change hadzina kufara nekuvepo kwamuzvare Kupe pamusangano uyu izvo zvanga zvaita kuti vange vade kurambidzwa kupinda. Asi mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakazopindira vakaita kuti muzvare Kupe vabvumidzwe kupinda musangano. Asi mutauriri wamuzvare Kupe vanthando Ndlovu vanoti izvi zvave kureva kuti bato reMDCT ratovigwa zvachose vachiti nhengo dzose dzanga dzichitevera muzvare Kupe dzave pasi pebato reCitizens Coalition for Change. Ngati nzwei vanhlovu vachitsanangura.
Ndingataure ndechekuti Madam Kupe ange ari nhengo yemusangano wakaitwa nhasi weCCC kubva kuDonald Hall kuUlawayo. Sezvo muchiziva kuti Dr. Kupe akataurira vatori venhau muna Machi kuti achange achishanda naChamisa saka nhasi izvo zvadzadzwa nekuti Dr. Kupe aenda kumayero ari nhengo yepato reCCC inotungamirwa naPresident Chamisa.
Tinozwa kuti Dr. Kupe vamhenge vachirambidzwa kupinda nedzimwe nhengo dzeCCC zvazofamba sei?
Ona asi takazoona kuti musangano wakaenda mberi zvakanaka wakaenda mushe vanhu vakagamuchira Dr. Kupe kwaive mufaro vanhu vachitemberera izvozvo hatina kuzoona even iye mukuru wedu President Chamisa akange kafara zvakanaka.
Saka zvaakureva here kuti Dr. Kupe havachisina bato ravanotungamira reMDCT vave nhengo yeCCC?
Zviri kureva kuti Dr. Kupe nawo ari memba yeCCC inotungamirwa Nelson Chamisa. Zvinoreva kuti zvose zviri kuitika pasi pebato reCCC. Hatina bato reMDCT ratovigwa akusisina pato reMDCT davi yekutriple C nhengo dzose dzakange dzichitsigira Dr. Kupe dzate nhengo dzetriple C inotungamirwa naPresident Tabisa.
Tichitarisa panyaya iyoyi Dr. Ndlovu, tiri kuona kuti vakawanda havasati vanzwa Dr. Kupe vachibuda pachena kuti vasiya bato reMDCT. Ndokutozivisa here kwamuri kuita uku?
Hakuna kumbo show public kuti ave nebato reTriple C zvinofura zvakaitika nhasi. Nhasi Dr. Kupe aenda kumayero akapinda musangano weTriple C nenhengo dzeTriple C neridhashipu yaba vatamisa. Saka there is no other signal inofura iyi yakaitika nhasi.
Mutauriri waMuzvare Tokozani Kupe, Vantando Ndlovu, vari parunare kuvulawayo neStudio 7. Tabatawo mutauriri weCitizens Coalition for Change mudunhu reulawayo waSweden Chirowodza, avanoti musangano waitwa nhasi uyu wanga uri musangano wenhengo dzedunhu chete kwete veveruzhinji, izvo vanoti hazvina kufadza vamwe pavaona Muzvare Kupe vachipinda mumusangano uyu. VaChirowodza havana kuda kubuda pachena kuti Muzvare Kupe vave nhengo yebato ravo here kana kuti kwete. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nhasi tadzirwa chaizvo tenge tine mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu redu rinoiri guta reBulawayo, guta remadzimambo sekutaura kunoitwa kunoko. Tafarawo kuti mutungamiri wedu auya kuzokorokotedza vakakunda musaruto dzapera musi wa26 March, uyezve vachisimbaradza musangano vachitaurira vanhu kuti pane basa rakawanda rinoda kuti riitwe, nokuti gore rinouya tine sarudzo dzakakosha dzeharmonized election dza2023. Saka vengu vari kukurudzira vanhu kuti vabatane, kusave nekupokana, vanhu vashande.
Tinonzwa kuti mutungamiri werimwe bato reMDCT Dr. Tokozani Kupe vapindawo musangano uyu asi vambenge vachirambidzwa nenhengo dzebato renyu reCCC kupinda musangano uyu. Mungatiudza kuti zvafamba sei?
Nyaya yaiitika ndeyekuti musangano wanhasi wakakurudzirwa uchinzi musangano weprovincial assembly, zichireva kuti musangano unopindwa nenhengo dziri mumastructures, nhengo dziri mumaofisi dzinoshanda kuCitizens Coalition for Change. Saka kusvika kwavaita vamwe havana kufara kuti musangano uyu hausi wepublic. Chiziviso chavo chiri chekuti dai musangano wengoro wemunhu wese taidaitira kurali, kuwhite city kana kuamphitheatre. Asi mushure mekunge vanhu varambidza maikupe kuvapinda, mutungamiri ndeazovarerutsira akakumbira vanhu kuti vatendere kuti vapinde musangano.
Taita hurukuro navaNtando Ndlovu vanotaura vakamirira Muzvare Kupe vachiti Muzvare Kupe nebato reMDCT vave nhengo dzeCitizens Coalition for Change. Ndizvo here uye vachamisa vapa here tsananguro pamusoro peizvi?
Pandambotaura nimwe program ndataura inini kuti kana uyo ari kunzi mutauriri wavaKupe ari nhengo yeCitizens Coalition for Change anoziva tsika yedu yekuti province yeBulawayo ine mutauriri mumwe chete ane vanomuteedzera. Saka kana ari munhu weCitizens Coalition for Change anenge achinyatsoziva mutemo unenge uripo musangano. Hatitenderi kuti munhu wese anga achitaura nevatapi wenhau, nokuti zvinoita kuti hurumba husamire zvakanaka. MaiKupe vataurira vatapi wenhau ende zvinhu zviripo padandemutande kuti MaiKupe vativo vanhengo yeCitizen Coalition for Change asi isina chigaro. Ndo zvavapa kuvatapi wenhau.
Vanga vari mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reulawayo waSweden Chirowodza, vari parunare muulawayo neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafane COVID-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi mashanu nevanomwe kana kuti 5,457. Vamwe makumi mashanu nevashanu kana kuti 55 vakawanikwa vaine denda rine zuro wakare. Zvichakadaro bazi redzidzo yepasi rinoti rakakwanisa kumisa denda reCOVID-19 muzvikoro apo zvanga zvisati zvavharwa kuburikidza nekutevera mitemo inodzivirira kupararira kweutachiwana. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro.
Vakandemire isu sebazi reprimary nesecondary education tinonzwa kufara kukuru kuti denda reCOVID muzvikoro medu takakwanisa kuritsipika. Takaritsipika zvekuti harina kana kwarakamboenda nako pese patatakavhura zvikoro apa.
Makazvikwanisa sei izvi?
Izvi zvaibatsirwa nenyaya yekuti taakunyatsoziva kuti kunopfekwa mamaski, kunoitwa social distancing, kunotorwa temperature, kunogezwa maoko, kunosanitaizwa ende hakungopindi munhu wose wose pachikoro asina chakanangana nacho chinokosha chakanangana nechikoro. Zvinoita kuti COVID-19 isapinde muchikoro medu uye ikapinda isapararire. Tine futi maclassroom medu anga vana vachigara vari ne physical distancing vasiri pedo nepedo. Saka izvi zvakatibatsira chaizvo kuritsipika denda reCOVID mutemu yapfuura iyi.
Tirikuonawo kuti chirongwa chekubaya nhomba hurumende ichipinda mumisha inogara veruzhinji kana blitz chakapera ichi chakaona vana vechikoro vakawanda vachibayiwa nhomba. Zvii zvamungataura pamusoro pechirongwa ichi?
Blitz yakaitwa yevaccination yakaitwa nebazi rezveutano yakatibatsira zvikuru kuti vana vese vane makore 12 zvichikwira vari kuenda kundobayiwa vaccination kuti vadzivirire kutapurira kana kuwana denda reCOVID-19. Chinoita kuti vana vakawanda vauya kuzobayiwa vaccination iyi ndechekuti vabereki vazonyatsozviona kuti aiwa izvi zvinotibatsira kwete isu sezvikoro chete asi senyika uye nemunharaunda. Saka tiri kunzwa kufara chaizvo kuti patinovhura patemu inotevera tiri kutarisira kunge tisina kana COVID kana imwe zvayo muzvikoro zvedu. Ndatenda.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare neStudio 7. Ukraine nemadzisavira ayo vari kushoropodza zvakasimba kurwiswa kwenzvimbo inokwirirwa zvitima muUkraine nezuro vachipomera Russia mhosva yekuuraya vanhu. Vakuru vakuru vekambani yezvitima iri pasi pehurumende yeUkraine vakati vanhu makumi mashanu nevaviri kana kuti 52 vakaurayiwa kusanganisira vana vashanu uye vamwe makumi masere nevanomwe vakakuwadzwa pachiteshi chiri muguta riri kumabvazuva kweUkraine reKramatorsk chaishandiswa kuburitsa vanhu zvavo kuendesa kusina njodzi. Mutungamiri weUkraine Volodymyr Zelensky vakati chiitiko ichi chakaitwa maune kuuraya vanhuwo zvavo vachiti zvakaratidza kuti mauto eRussia haana chivindi chekumisidzana nemauto eUkraine kuhondo saka ave kuparadza vanhuwo zvavo. Vakati Ukraine ichaita zvose kuona kuti ndiana akaita chipi panguva ipi kutira kuziva zvose zvakaitika nevakakonzeresa kuti vaziikanwe. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatiwo mashoko avo paTwitter kurwiswa kwechiteshi chezvitima ndeimwe mhosva hombe yekuponda yakaparwa neRussia. Sangano reUnited Nations rakashoropodzawo chiitiko ichi nezvimwe zviri kuitika richiti hazvitambirwe zvachose uye kutyora mitemo yekodzero dzevanhu pasi rose. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuIsrael apinda munzvimbo inonetsa yeJenin iri mudunhu reWest Bank. Nhasi mugovera ndokuuraya chizvarwa chePalestine nekukuwadza vamwe 12 mushure mekupika kuti hapana zviri kuzovatadzisa kumisa kuenderera mberi kwemhirizhonga. Chitiko ichi, icho chatora nguwa ya kareba, chinotevera zvakaitwa nemumwe murume wemuJenin aive nepfuti, anonzi aingopfura chero chaasangana nacho musi wechina usiku muTel Aviv, ndokuuraya zvizvarwa zveIsrael zvitatu nekukuwadza vamwe vanodarika gumi nevaviri. Sangano renhaure Reuters rinoti mutevedzeri wameya weguta reShanghai riri muChina abvuma kukundikana kweguta ravo mukurwisa denda reCOVID-19 panguva iyo vanhu zviuru makumi maviri nezvitatu zvine mazana matanhatu kana kuti 23,600 vavanikwa vaine denda iri nhasi mugovera, uku America yabvumidza vashandi vayo vasina kukosha zvakanyanya nemhuri dzavo kusiya muzinda wenyika iyi uri muguta iri. Mutevedzeri wameya vaZongming varumbidza rutsigiro kubva kune veruzhinji pamwe nebasa riri kuitwa nevari kutungamira mukurwisana nedenda iri, kunyange hazvo paine kushoropodzwa neveruzhinji kwemitemo yakaomarara, asi vati kubatwa kweutachiwana uku kunofanira kusimudzirwa. Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kusangana nemadzimai chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 uye ari kutaura nemumwe mudzimai ari chizvarwa cheZimbabwe anodzidzisa muSouth Africa.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muSouth Africa. Tichange tiri kutarisa zvavari kusangana nazvo munyika iyi yaberekera ingwe mune dzimwe nzvimbo pari zvino.
Ndinonzi Margaret Vaposa, ndiri kuCampton Park kuSouth Africa.
Zvii zvamuri kutarisana nazvo semadzimai kunzvimbo iyi yeSouth Africa pari zvino?
Inini personally ndakanga ndichilecture pane imwe college kubva 2011, asi gore rakapera takabva tamiswa mabasa zvikanzi takuda nema ID. Unayo valid permit yako, general permit ine 5 years, kwakanzi takungorinyiwa macontracts vane maID shit nobva tamiswa. Saka izvozvi tensioni chaiyacho kuti ibude it's a struggle. Unogara uchingoudza kuti wakanganisa zvakati, fila fomu rakati, isa fomu rakati. Saka tinotori nestruggle yekuti tiwane mapensheni yedu zvokuti we suspect kuti uda mari dzacho dzine kuma kwadzaimboiswa. Iyi yangu va delaying tactic. Saka izvozvi ndinoticha zvangu online. Vana vangu ndinogara muno muJoburg ndototicha vana vari kuDurban online.
Semudzimai pane mamwe mabasa amuri kubata here kuti zviendeke muchiwedzera pamari yamuri kuwana mudzidziso dzamuri kupa idzi online?
Basa rangu parakapera ini ndakafunga kuti ndorarama sei. Ndakatanga kuhodha ice cream ndichinomira pachikoro ndichitengesa washing machine mumba mangu ndikaidentifya kuti pane mabhachura asingadi kuwacha. Ndichiva approacha ndichiti hamudi here kuwachigwa maworksuit vana makanika ndichiwachira. Zvese izvozvo haufine nzara unowana kamukamari.
Zvamira zvakadai semadzimai zvii zvamunoshuwira mune ramangwana takatarisa nyika yeZimbabwe?
Ini ndinofunga kuti kana tiri kunze kudai so zvatinoshuwira kuZimbabwe ndezvekuti ngatidzokerei tinovaka nyika yedu. One, ngatirejestei kuvhota. Uyezve pane something chandakanotisa semadzimai, zvinonzi musha mukadzi. Ndosaka even nyika ichirifeiwa ichinzi shi inorifeiwa somunhukadzi nekuti nyika ndomusha. Hanzi a man builds a house but the one who makes it a home is a woman. Saka nyika yedu kuti ivakike inodai sumadzimai timire. Tinomira sei nekuva in the right standing yekunyatso mira pachokwadi, tono register kuvhota. Uye kana waregister kuvhota usagara mucomfort zone yokuti ndakambovhota 2008 ndiri paconstituency yakati ndopane zita rangu, wozotanga kucomplaina musi wemavhotes kuti ndanoshaya zita rangu. Aiwa, before musi wemaelections go and check, let's go and verify as women. And sevakadzi ngative active in politics.
Zviri nyore here kuti madzimai awanikwe ivo achipinda panyaya yezvematongerwo enyika?
Zvinogona kusava nyore asi ngatizamei nekuti iarea iri dominated nevarume uye isu semagzima itisu tunodzikisira na pasi tichiti muna akada kuti atunga mirire Mwari wakatipa zvipo zvakasiyana siyana kunobva kwanzi akachenjeresa saka tinofunga kuti kuve mudzimai nokuve muroora kana kuti chi unofarirwa kusamiririra vamwe nokutaura pachaunga zvinhu zvine marights evanhu nekusimudzirana saka tinonyanya kudzikisirana kuti akazongwarisa
kurudziro yamungapowo vamwe vakateerera pari zvinonyanya madzimai ndeyekuti chii
madzimai kana tiri kunoko ngatizivei kuti tichadzokera kumusha home is best kujijipita hakuna upenyu uye madzimai tishikia kia tiri muno kudai usaita shuviro yekungoti unoti maria ndiri kuwana ndiri musikana wabasa ndoda kutotenga stand yangu mubhizo ndoda kunotenga kubudiriro mastand emumatao ndaakudhura bring the city to your rural home gandi wari kwasabhuku ukaripiwa nasabhuku ukamupa $200 maria wanga uchatenga stand mutaundi unovaka imba ikasvika pawindo level imba yako yekuti yekuruzevha woisa masola woisa matiles woisa granite saka ngati madzimai ngatisiyei mentality yekuti unotenga stand ichazoripozeswa necity council ngati zviempowei nemaprojects nekuziva kuti tichadzokera kumusha
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iye zvinotokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu Nasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vachitaura pamusoro pematanho anofanirwa kutorwa nedzihurumende pamwe nemasangano anopa rubatsiro nevarimi mukudzivirira nzara.
Tinoshamisika kuti varimisi vedu sei vasingakwanise kubatsira macommunities edu nemutoo uyu yekuti izvozvi izvi zvingavaite take advantage of nzizi dziri kuyerera idzi matsime ane mvura asati aita running down mvura isati yapera iyo ngavaishandise kuti vanoburitsa zvimwe zvinogonawo kuvabatsira muupenyu hwavo izvozvo zvinoita kuti tipunduke izvozvo zvinoita kuti tirerukirwe nenzara vana vanobva kuchikoro vanosikona pamba paine nyemba vana vanozvikodya miriwo iyoyo vachisanganisa nenyemba kana kuitirwa masupu vachidya vana vanoguta vakatoenda kunotamba vakaenda kuchikoro saka ngatiregei kumirira kuti tichadhoneterwa nekuti vanodhonota vacho vashoma zvinhu zviri kuda mari yadhona zvakanyanya kuwandisa
saka mazano api amungapa kudzihurumende pamwe nemasangano akazvimirira iwaya anopa rubatsiro kuvarimi Reverend Matonga
ndakambonge ndichipa yambiro iyi ende ndinoidzokorora zvekare kuwanda kwaita nyika dzine nzara muAfrica munomu zvinorevawo kuti kushomeka kuchaita rubatsiro nekuti nyika dzinodhoneta marubatsiro inyika shoma ende nyika shoma idzodzo idzo izvozvi mukatarisa nehondo dziri kunana Ukraine uku dzaaffectwawo nehondo iyoyo ende they are investing in that war zvinoreva kuti mari ichawanikwa yekudhoneta chikafu kunyika dzemuAfrica idzi inenge iri shoma haikwanire vanhu ava saka dano vanhu vakaita sevari munana Zimbabwe vanga vachigona zvimwe zvinogona kuitikika nemvura iri kuyerera ingazviitwe vanhu vanogona kurima miriwo inokasika ingana repi voifusha miriwo iyoyo vogara vaanayo vanogona kuisa nyemba dzakaita kunge tunyemba twema 2 months tuya kuti vomboita anenge madiridziro vokohwa nyemba idzodzo dzichavabatsira mangwana zvizoita kuti kana dai muine zvamunodhoneterwa but imimi munenge muinewo pamunotangira saka tinofunga kuti zvinhu izvozvo izvo zvinoda kuti zvitarisirwe zvichionekwa kuti zvinofamba sei saka tiri kufunga kuti ndo mamwe emaadvise atinogona kuvapa pari zvino
tinoona kuti kune masangano akawanda anopa rubatsiro Reverend Matonga ndezvipi zvaari kuita mukubatsira kurerutsa dambudziko renzara iri munyika dzakabatwa nenzara iri dzakaita seZimbabwe
masangano anopa rubatsiro tiri kukumbira kuti iwayo ngaashande zvakanyanya nevarimisi sekutaura kwandaita ende vapa advice yekuziva zvinhu zvinogona kuitikika panguva yatiri ine dziripo mbeu dzinoita muchando ngadziitwe. Dziripo mbeu dzinoda mwaka mushoma shoma kuti dziite machua ngadziitwe. Zvinhu izvozvo zvikaitwa izvi in the long term munozoona kuti zvinhu izvo zvinotibatsira. Tinotarisirawo zvekare kuti hurumende ngadzisubsidize zvinhu zvakaita kunge mafertilizers. Those things are very expensive for varimi vari kumamisha. Ngapave neari subsidize. Isusu tinodiscourage zvinhu zvekuita kunge kudonata. Ngatidzidzise vanhu vedu kutenga asi nemutengo wakachipa. Zvinomupa kuti ave responsible. Vana havapedze nguva vari mumakiyu yekuda kutambiriswa zvinhu vachitadza kuenda kosenza. At times vashandi vari kuuraya nguva nekuswerera muswere wese vakamirira kuda kupuwa zvinhu zvemahara when they should be working mumaminda mavo. Zvinhu ngazvingoitwa available to everybody ende zvinhu ngazviitwe affordable zvigone kutengeka nemunhu wese. Izvozvo izvo hurumende dzinogona kuzviita zvichiita kuti vanhu vazvisenzere pachavo vasiri dependent on somebody. Asi nekuda kwepolitics vanhu vanoda kutambirisa vanhu zvovaita kuti vave vaine simba pamusoro pevamwe, zvovaita kuti ndo vanoita sekune ndo vari masevhia evanhu. Hazvina zvazvinobatsira. Munhu ngaazvimiririre. Tive nefood security at household level. Ndokuti nyika yagara.
Tinotenda zvikuru Reverend Matonga nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu Our Lives chinotarisa upenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata chiri pasi petafura chehwahwa nhasi chaita zvishamiso nekurova Chicken Inn iyo iri kutungamira makundano enhabvu yepamusoro eCasolaga Premier Soccer League. Asi Dynamos yakundikana kushandisa mukana wekurohwa kweChicken Inn uyu kuti iende pamusoro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ruzhinji rinotevera mutambo wenhabvu rwashamisika nhasi masikati apo hwahwa yarova Chicken Inn 3-0 ndokupa Dynamos mukana wekuenda pamusoro petafura yePremier Soccer League. Hapana angachipa hwahwa mukana wekukunda mumutambo uyu, asi kwata ichi changa chatove nezvibodzwa zviviri kwasara maminiti makumi maviri kuti mutambo uyu upere. Mutambo uyu ndewechipiri chete hwahwa ichikunda mwaka uno zvichitsinhira mashoko emuongorori wemutambo vaLawrence Wekwete ekuti nhabvu yashanduka. VaWekwete vanoti zvaitwa nehwahwa izvi zvinoratidza kuti zvikwata zvidiki zvinokwanisa kuzviitawo.
Kwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza zvaratidza kuti vanokwanisa kuzviita, vanodadisa.
Kurohwa kweChicken Inn kwanga kwapa Dynamos mukana wekuenda pamusoro petafura nekukunda ngezi Platinum Stars, asi izvi zvaramba. Dynamos yaita mangange 0-0 nengezi. Izvi zvave kureva kuti Chicken Inn neDynamos dzainzana pamapoints makumi maviri nematatu, asi Chicken Inn inoramba iri pamusoro nezvibodzwa. FC Platinum iyo ine mukombe uyu iri kuenderera mberi nerwendo rwayo mushure mekurova Blauwe City 2-0 munhandare yeLuveve Stadium kuBlauwayo. Muongorori wemutambo wenhabvu vaTinashe Museti vanoti pakati peFC Platinum nengezi ndipo pachabuda anotora mukombe wemwaka uno. Asi Triangle iyo yanga iri pachinhano chechitatu yasangana nedambudziko muNational Sports Stadium umo yadamburwa 1-0 neHerentals. Mune mumwe mutambo wenhabvu wanhasi Black Rhinos yarova ZPC Kariba 2-1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Wanambukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 9 kuMabasa 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, owazakala njengomkhokheli welinye lamacele MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi ibandla lakhe selingene kwele Citizens Coalition for Change kulandela ukuphatheka kwakhe emhlanganweni lapho bekulomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kobulawayo namuhla. Isikhulumeli sebandla lesisisi kobulawayo umnumzana Sweden Chirowota uthi bamangele bebona unkosazana Khuphe ezama ukungena kulomhlangano ngoba ubungowesigaba atsho omuntu wonke.
So simangele sibona ubani uKhuphe eme phandle ezama ukunjani ukungena. Umongameli ubonile lokho wamvumisa yena ukuthi anjani angene. Iprovincial Assembly yayingenwa ngumuntu wonke.
Balokhe behlalele evalweni abukuza eDeepskloof eSouth Africa kulandela ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe kulelo lizwe kuthange.
Kuthenzi kakhulu lapha eDeepskloof ngoba umuntu waseZimbabwe njengomuntu angasafunakaliyo lapha. Akusena ndaba nokuthi ulephepha ubawula phepha uyona mbawoli. So abantu sebehlalele evalweni sebezwa i-odiyela abadisekhilethi usisothi yena balele beqatshile mpela bahambe bayalanegaleni besesaba khona ukuthi kuyangenwa sobhayitoku lokhu kudingwa amaphepha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Owazakala njengomkhokheli welinye lamacele MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi ibandla lakhe selingene kwele Citizens Coalition for Change kulandela ukuphatheka kwakhe emhlanganweni lapho bekulomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kobulawayo namuhla. Kubikwa kulabanye abamvimbeleyo ukuthi angene kodwa umnumzana Chamisa wasukuma yena ngokwakhe wamngenisa. Njalo wakhuthaza ibandla lakhe ukuthi lingabi lenzondo kodwa lamukele abanye ngoba iCCC kulibandla elitsha. Owazakala njengesikhulumeli seMDCT umnumzana Ntando Ndlovu uthi akusela MDCT ekhokhelwa ngukosazana Khuphe ngoba leli bandla selingene kuCCC. Uthi akuzange kube le ngxabangxoza njalo wonke umuntu wamukele unkosazana Khuphe ngazo zombili. Wamukelwe njani unkosazana Khuphe kulomhlangano? Ungachazisa ukuthi kahle kahle akusela MDCT yini njalo unkosazana Khuphe uselilunga leCCC?
Kukhokhela ngoba kuchamisa kakusena bandla uDokotela Khuphe alikhokhelayo
TV abantu bathi azikulandela ukuthi babayisikela uba kuthabisa laye ngokwazi ukuthira sisikela uba kuthabisa okuveza ukuthi hayi akusela ibandla okuthiwa yi-MDCT ekhokhelwa ngumama udokotela uKhuphe.
Lizakwazisa abantu ngokusemthethweni yini ukuthi i-MDCT ekhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe isiyi-CCC? Ntando Ndlovu obesazakala njengesikhulumeli se-MDCT esixoxelayo ekobulawayo. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Swithin Ntshirowodza ukobulawayo uthi bamangele bebona unkosazana Khuphe ezama ukungena kulo mhlangano ngoba ubungowesigaba atsho womuntu wonke.
Hayi, silokujabula silo mongameli wethu namhlanje lapha kontuthi ezazithunqa obezohlangana nama-citizens ezojabula lathi ukunqoba esakwenzayo kukhetho okade lukhona mhlaka-26 March 2022. Kuqinisa umhlangano ukuthi abantu besebenze ndawonye njalo bezimisele ukusebenza ngoba kulo khetho oluzayo umnyaka ozayo. So umhlangano nxa kuthiwa ngeprovincial assembly kumbe iprovincial council awusho umuntu wonke, yebo silamalunga amaningi emhlabeni kodwa abanye abayenelisi ukuthi benjani besiphathe. So simangele sizibona ubani uKhuphe ngene phandle laye ezama ukunjani ukungena. So into esuke yenzakala ukuthi umongameli ubonile lokho wamvumisa yena ukuthi anjani angene. Into eyenzakele umhlangano thina sitshelwa eze-province sitshela ukuthi i-provincial assembly. I-provincial assembly layingenwa ngumuntu wonke.
Lingasitshela njalo ukuthi kungani abanye bemvimbele njalo uze wangena njani?
Sengitshilo phela ukuthi umhlangano kube nge-provincial assembly. Nxa nge-provincial assembly ngabantu abanjani abangama-caretaker abakhona njani ezikhundleni zokukhethela. UKhuphe kakho kulezo zikhundla. Umongameli nguye umvumele ukuthi anjani angene.
Umnumzana Ntando Ndlovu uthi yena unkosazana Khuphe uselilunga lebandla le-CCC njalo akusela MDCT. Liyavuma lokhu ukuthi lilunga leni njalo liyakwazi lokhu yini?
Nxa elilunga le-CCC kamelanga ebekhuluma nawe, kamelanga ekhuluma lezintatheli zezindaba esithi uyisikhulumisi kaKhuphe. Nxa elilunga le-CCC umthetho uyawazi i-disorder leyo ngoba isikhulumisi sakobulawayo yini njalo ngikhulumela ibulawayo. Yikho ngitshile ukuthi i-caretaker province ngoba umhlangano lo ungwe-public besiyawubizele white kumbe le-amphitheatre lapho uyabe unjani uyabuya abantu abaningi. But ukuthi siwubizele e-McDonald's besikwazi ukuthi uhlangana ama-structures kuphela. So thina asithandi ukuthi abantu bethi nxa umhlangano ubize ukuthiwa ngowama-structures bebuye besaphazamisa besenzela ukuthi banike amintatheli indaba zokubhala. Umhlangano ungabizwa as a public meeting, ungathiwa ngowonke umuntu yes. Laba abanye abantu balelungile ukuthi banjani bebe khona. Saba leyinye i-problem last week lapho okwabuya abantu kuwumhlangano we-provincial executive. Sabona abantu abangangeni ku-provincial executive sebekhona egedini. Omnye wadobha ilitshe waqalisa ukuxotshanisa omnye umfana othiwa ngukinashe emxotshanise ethwelile okhuzeni ilitshe abe security bathi hayi wena ngena phakathi abantu nakhelwane wangena phakathi awuzange kube dani lodlalela ade lukhona. So becela ukuthi nxa umhlangano ubizwa ungazo umbiko uphume ukuthi umhlangano lo ngowama-structures makube njalo.
Liyabamukela yini unkosazana Khuphe labantu bakhe?
Umama uKhuphe ufake umbiko ukuthi yena uyilunga le-Citizen Coalition for Change, njalo uyi-ordinary member. Amboni ukuthi ukhona umuntu ophikisana nalokho.
Lo umnumzana Swithe Ntshirohodza esikhulumela isebandla le-CCC koBulawayo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isiphathamandla somanyano we-United Nations umnumzana Martin Griffiths uthi kufanele impi ephakathi kwele-Russia le-Ukraine iphele ukwenzela ukuthi abantu besizwe njalo labo abacatshileyo bekhululeke ukuzihambela. Lokhu kulandela ukukhulumisana akwenze lesiphathamandla sikahulumende we-Russia esibona ngezomvikela umnumzana Jagray Lavrov. Uhulumende we-Cameroon uthi abafuna ukuzibusa kulelo lizwe ama-separatists ahlasele imizi edlula ithumi lambili eduzane lomngcele weNigeria ekuqaleni kwayona le iviki abulala abantu abayisithupha njalo abeqophe abohlobo lwembororo abathi basebenza lamasotsha. Izakhamizi zeMathabeleland South zithi ukwehluleka kwamapholisa ukuthi abophe amasela ezifuyo yikho kubangele ukubulawa kukamnumzana Justice Ncube owe-John West eGwanda obecatshangelwa ngumphakathi ukuthi kulesandla ekuntshontshweni kwabobabhemi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Umnumzana Justice Ncube ubhubhe ngolwesihlanu kuviki edlulileyo ngemva kokutshaywa kabuhlungu abahlali bemashaya phansi kweguyu abedlula amathumi amabili bencedisana lezizalwane zakwele Botswana ezazilithumi lanye bemethesa icala lokutshontshwa kwabaphemi. Izakhamizi esixoxe lazo zithi sezile minyaka zitshontshelwa kungela nyathelo elithathwayo ukuze lawa masela abotshwe ayebhika ejele. Umnumzana Victor Spando isakhamuzi seManama njalo engutshalimana wenhlanganiso elusana lokutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association eGasta uthi kunganengi bebamba xhaka amasela ezifuyo kodwa eyekelwa.
October to December sikwazi ukuthola amadonki over 67 abetshontshiwe. Kwabanjwa futhi amasela afika kubo 10 to 15 if I'm not mistaken. Kodwa kusizwisa ubuhlungu ukuthi phakathi kwala masela alikho seligwetshiwe, bonke banikeza ibheyili bangaphandle. Gameko ezimbili abantu abahambe khona besiyadinga amadonki abo eJohn Deere bafika baganyulwa kabuhlungu kakhulu, kodwa amacala avulwa amabili. Akukho umsolo osebotshiwe owakwenzayo lokho.
Ngokunjalo umnumzana Siphanda uthi kuyadingakala ukuthi amapholisa asebenze ngendlela eqondileyo ukuze kungabi lokulahleka kwempilo zabantu mahlayana nje.
Sinanzelele ukuthi uVusa Mthophini ungomunye walabo evulela amacala kodwa unokubonakala ehamba labomthetho lamapholisa kodwa bengakwazi ukumbopha. Sicabanga ukuthi akube umthetho ukhona uyasebenza, akube konke lokho kasinakho. Silusizi kakhulu ngendlela umthetho ongasebenzi ngayo, ngendlela amapholisa angasebenzi ngayo, ngendlela ijudiciary yakithi engasebenzi ngakhona. Besicela ukuthi uhulumende asincedise kakhulu, especially abantu laba abatshontshayo benganikezwa amabheyili. Ngoba uma benikeza amabheyili mabe ngaphandle babuyela futhi behlukumeza futhi umphakathi.
Umnumzana Love Moncubo oyisakhamuzi seMatobo uthi ukuyekethisa kwamapholisa ukubopha amasela ezifuyo sekudala ukufuthelana okukhulu kungakho izakhamizi gcina zithatha umthetho ziwufake ezandleni zawo.
Amapholisa adlala amasela abupha amasela bebayekele bengasiki kumbe nasemakhothi pho. Lokhuyana kuyasilimaza, kuyenza imeseji yokuthi bebone ukuthi sizondile, yiyo nale qakathekileyo ukuthi sizithathe sithathele umthetho nje kancane nje siwufake ezandleni zethu kungaba kabili kube kathathu bazaphakamisa amakhanda lobona ukuthi abantu bazondile yikho ke imbangela kakhulu umthetho sifake ezandleni zethu nguye uhulumente uyokwenzayo lokho ukuthi thina sizosizonde siyedlulise.
Umnumzana Ekemo uthi ukwehluleka kwamapholisa ukuvikela izakhamizi kubathiya besengozini kungakho izakhamizi kumele ziphume lamaqhinga okuzivikela.
Ukhumbule ukuthi silamakhesi zabantu abangu-2 abathathelwe izimoto, omunye wakhutshwa ilizwi watshaywa wathathelwa itraka yakhe esuku khonaphana, but the perpetrators have not been apprehended. So okusalayo kathesi abantu ukuthi bazivikele. Abantu kumele basebenzise everything ukudefend izifuyo zabo ngoba yikho lapho abaphila khona, abala amapentsheni, abala elinye ilifa besides izifuyo zabo. Into le izagcina vele ikayiunzimeni abantu bebulalana.
Umnumzana Amon Clinic Ngathi ngukhansela kaward 10 eGwanda uthi kukhona okunuka santungwana esipholiseni.
Umphakathi uzamile ngamandla wonke ukuthi uncediswe ngamapholisa kodwa amapholisa a-let down. Into emangalisayo ukuthi abakhulu bakhona, kutsho ukuthi ukutshontshwa kwezinkomo lezi labo abakhulu intshontsho bebelithola from ama-genius abo. Ngempela ngempela umphakathi noma kuphi kwesigaba sebandebeleni asisela siqiniseko sokuthi silamapholisa oqobo.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi uthi uZulu kumele atshene lo mkhuba wokufaka umthetho ezandleni zakhe kodwa abikele amapholisa lapho ethe waphatheka kakubi. Umnumzana Nyathi uthi basaluphenya udaba lokubulawa kukaJustice Ncube. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebumbe ikomiti eziphatha amandla zikarhulumente ezaphenya udaba lokutshontshwa kwezifuyo zakwele Botswana izizalwane zakuleli. Lokho kuze ngemva kokukhalaza kwamongameli wakwele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi uthi izifuyo zakibo ziyaphela ngenxa yamasela emngceleni yakwele Botswana leZimbabwe emnyamba pheli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zika-Chris Gande we-Studio 7.
Lichona njani zilukandaba sidibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi, isamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, Zimbabwe Community in South Africa. Umkhwananzi nguye obonakala emfanekisweni kamabonakude ividiyo ephathiswa ngamapholisa ukuphekela ixuku lezizalwane zakwele South Africa ebezixotsha emhlanganweni obusenziwa phakathi kwazo lamapholisa kunye neziphathamandla zikahulumende kwele South Africa kulandela ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe edolobheni leDiepsloot. Okwakuqala ngiyakuwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga kakhulu ukwamukeleka ehlelweni. Kubalaleli bonke siyabonga.
Sibonile lapha eDiepsloot ungani ubufakwe ekhoneni lapha usuxotshwa emhlanganweni, ungasela ukuthi kahle kahle kuhambe njani?
Besibiziwe ngama community leaders ase Diepsloot ku stakeholders meeting, basithumela umyalezo laphana bathi bacela iZimbabwe Community South Africa ifike kulo mhlangano. So nathi sifike laphana singabantu asibizwe community ngama community leaders bethi singama stakeholders njengoba umphakathi wethu uhlala khona eDiepsloot. Ngikhishwa nje ngoba mangisukuma laphana ukuthi nami ngiphawule nami ngizama ukuaddressa isimo sokuthi umfo wethu lapho Elvis Nyathi obulewe lapho eDistrict ekhandwa ngamatshe wazowachiswa ichayelwa ukuthi akala maphepha ngapha ethesa icala lokuthi uyigebenga ngenxa yokuthi uke wazama ukubaleka nxa besithi bangena bafuna lawo maphepha. So ngithe ma ngiva ngizika nje ukuthi ngumuntu omele iZimbabwe Community South Africa vele umphakathi wathi wavungama abantu basukuma abanye laphana vele sebefuna ukungihlasela amapholisa abavimba-ke asengikhiphela ngaphandle ngapha. Yingakho nje ngibona nje uminista laphana sebuya esezozama ukuthi azwisise ukuthi ngingubani kanti kuhamba njani kungani ngilaphayana ngichazela nje ukuthi sibiziwe thi washo nje ukuthi yena no umhlangano lo u-Chance abantu bathi ukuthele-ke ubungafanelanga thina size laphana. Kodwa-ke hhayi yikho kungikhiphe ngentuba kodwa ukuthi ngingumzimbabweni ma ngivele ngibutho nje lokhu uhle wavuka nemsindo nje phakathi imithini yangasalawuleli.
Wona umumo unjani sikhuluma nje abantu badlela evalweni na? Sizwa kuthiwa bakhona abanye asebecabanga ukuthi babuyele ekhaya, kukhona yini okuzwayo ngalokho?
Kuthensi kakhulu laphana eDistrict ngoba umuntu waseZimbabwe nje umuntu ongasafunakaliyo laphana, abamfuni nje lelo hlebu labantu abangafuni abantu baseZimbabwe nje. Alisafunisena ndaba nokuthi ule phepha kumba ula phepha uyona mbawoni nje abakumuntu abasamfunisiwa abantu sebehlalele evalweni. Kulaba abafuna ukuphenduke babuyele ekhaya angikezwa kahle kulokho, kodwa-ke abantu bahlezi evalweni sike sezwa i-odiyela padithekhulethu sisothi yena balele becatshile impela bahambe bayalala egangeni besesaba khona ukuthi kuyangenwa doba yito kulokho kudingwa amaphepha.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga kubalaleli inhlangothi zonke zomhlaba, libathandazele abantu bakithi. Abantu bakithi basenkingeni enkulu, sebephila okwenyamazana behlala bethukile. Kulusizi kakhulu lokho. Siyafisa mpela ukuthi ngabe kunendlela mpela abantu bakithi into zabo zilungiseke, kungabi ukuthi baphila kanje babulawa njengenyamazana nje kanje. Kambe isihluko esingaka sokuthi umuntu abulawe echiswa ngepetroli eqetshwe khonapho ekhandiwe ngamatshe walinyazwa nonkosikazi eqetshule wacetshulwa ngemvuko. Imbi le nto eyenzakala laphana and sibethemba lokuthi uhulumende wase-South Africa uzokubona mpela ukuthi le sisimo esesiphila under sona akulunganga kakhulu.
Lo-ke bekungumnumzana Bongani Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele-South Africa, engoyinhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshoni Lendaba. Igama lami ngoChris Dande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazane sicubungula udlakela oluqhamuke kwele South Africa kuze kubulawe isizalwane seZimbabwe, umnumzana Elvis Nyathi. Sixoxa lo nkosazana Gugunqube, umsekeli kamgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane kwinhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-African Diaspora Global Network.
Bakithi behlukunyezwa ngendlela abahlukunyezwa ngakhona, siphatheke kabi kakhulu and asisuthiseki. Yayiphinda nje ukuthi asisuthiseki ngendlela uhulumeni abamba ngayo le ndaba. Ngathi ukhuluma enye into abe sesuka yenze enye into, ngoba if le nto uhulumeni ngempela ngempela ubengayifuni engayifuni okweqiniso, uhulumeni besieke sibone amaboyisa ephelekezela izigebengu zisiya asetha ezindlini zabantu. Besingeke sikubone konke lokho, ngoba angikaze ngibone okwenhlanhla lasi bethi bona bayobheka okosantini kobo-Pretoria West kobo-Mafowes bethi bayobheka izidakamizwa, angikaze ngibakubone. Kodwa babheke emalokishini okuhlala khona abantu abam Zanz. Sifuna, umunga meli, ati kukwe uvala uwe, chengkulumu yake baisekelo izenzo za maminista ake.
Njale nchanga, niso wine soligwensi, lenga loluta.
Chikasasi uzamile, siku proseso ukala, siku proseso yogu ya guma human rights. Commissioners ukuthi siyovula i-case against u-Minister Home Affairs. Ngoba sifila ukuthi inkulumo zakhe zizo ezinye ezenza ukuthi udlame lusukume kakhulu abantu bangaphandle bahlaselwe kakhulu. Okwesibili, silokhu sisaqhubeka njalo siyazama ukuthi sikhulumisane nabantu baseMzansi ukuthi abantu bangaphandle akusibona izitha zenu, akusibona abalenza libe ngabayanga, sibona abalenza lihlupheke. Siyaqhubeka siyakhulumisana nabo nama-community leaders, siyaqhubeka singi-engajana nawo. Sikhona kuma-community, sikhona simile ngey'nyawo lapho kwenzakala izinto zonke. Ithumile jisuke ikhona sibhekile into esizikhulumayo, asikhuluma into zokuzwa, khuluma izinto esizibona first hand information ngoba siphansi thina la ku-ground. Thina njenge-African diaspora sicela ukuthi uhulumeni we-South Africa akhonside ukuthi into yonke ayenzayo kulabomama labantwana yibo abahlukumezeka okudlula wonke umuntu. Njalo uzwile lo ubhuti wami uthi yena amaphoyisa athole lo muntu esaphila. Sicela ukuzwa uminista yena wamaphoyisa lo mongameli welizwe beqoyisa amaphoyisa ukuthi makayenze umsebenzi wabo bengalayo inketha betha. Sicela lathi ukuphathwa njengabantu. Sicela lathi ukuphathwa njengabantu abane dignity. Ngoba umthetho uthi wona awukwazi ukuthathela umuntu idignity yakhe. Ungathatha onke kodwa ukumthathela idignity yakhe awukwazi. So sicela South Africa nathi nisiphathe njengabantu, asizona izilwane, asizona iy'nyamazana. Sicela nisiphathe njengabantu, nathi sihlalisane nini bantu bakithi, sihluphekile sizweni siselizweni lenu. Sicela lisamukele ngezandla zonke, amaphoyisa makayenze umsebenzi wabo, babophe izigebengu. Abantu bengavunyelwa ukuthi bethathe umthetho bewufake ezandleni zabo. Leso yisicelo sethu se-African diaspora njengeqembu. Siyabonga.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Gugu Ncube, umsekeli kamgcinisihlalo ugatsha lwabesifazane inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-African Diaspora Global Network esixoxelayo ese-South Africa.
Ngele ezinye zendaba ebesikhokhela zakala njengomkhokheli welinye lamacele MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi ibandla lakhe selingene kwele Citizens Coalition for Change kulandela ukuphatheka kwakhe emhlanganweni lapho bekulomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kobulawayo namuhla. Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Sweven Chirowodza kobulawayo uthi bamangele bebona unkosazana Khuphe ebuya kule umhlangano ngoba ubungo isigaba atsho womuntu wonke. Balokhu behlalele evalweni abokuza e-Dips Kloof e-South Africa kulandela ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe kulelo lizwe kuthange. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.